Tingati monetary policy yaparwa na governor wa Central Bank Dr. Mangozika. Pane zvakanaka zvirimo zvakati wandei zvavaedza kudonongedza kuti nyika iende mberi. Tingati nyaya yanga chinesa kuma companies kunyanya vari kugadzira zvigadzirwa zvichitengesa kunze kwenyika, i-export retention. Saka tiri kuona kuti manufacturing sector yanzi inokwanisa kuretain 100% yemari vanenge vatengesa kunze kwenyika, tichireva kuti havachabatsirwi 40% Central Bank.
Sei izvi zvakakosha?
Idanho rakanaka iroro rinoita kuti makambani edu akwanise kuita recapitalize nekukwanisa kuwedzera production sinzi tiri kubuda mucovid-19 yanga yakadzimbirira makambani. Zvimwe chetezvo zvaitwa futi zvakare kutourism sector zvinozvikudza, vaakukwanisa kuretaina 100%. Vari kuagriculture sector kunyanya kuhorticultural sector vakatengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika, foreign currency yese vari kuichengeta. Saka izvozvo gavhena vagona ende vateerera zvichikutaura isusu semaeconomist kuti toda kuti makambani aya ange achikwanisa kubatsirikana nekuti vasare nemari yakati wandei paforeign currency. Zvimwe zvekare nezvekuti zvavagona nezvekuti vawedzera mari iri kushandiswa nevanhu paecocash tingati mobile payment platforms.
Yawedzerwa nemari yakawanda zvakadi?
Kubva pa$35,000 a week kuenda pa$78,000 a week. Zvinobatsira futi veri zhinji kuti vakwanise kunga vachiwandutsa mashandiro ari kuita sezvo zvinhu zvava kudhura kudai. Vakamaintaina interest rates paanga ari ari pa60% pamwe 40% midterm facility kuita kuti tikwanise kudzoreredza kutiza kwemarets vanochitora mari ichiita speculation. Saka tichizviongorora izvozvo zvinhu zvakanaka, asi tinoda kuti tiziveka kuti Reserve Bank yeZimbabwe inoshanda ichivhiringidzwa pamwe pacho nemamwe mapazi ehurumende.
Mungatsanangura here ipapo kuti munorevei?
Deno Central Bank zvairi kuita izvi, mapolisi avari kuisa vaipuwa mukana tisingazooni imwe pressure inozobuda ichibva kuna Minister of Agriculture nana Minister of Finance vachibhadhara mari yakawanda ichienda kunosupport agriculture. Agriculture yakakosha, tinoda kuti isupportwe kuita kuti tikwanisa food security, tisatenga zvinhu kunze kwenyika, asi inofanira kushanda through a market yatingati commodity exchange. The current arrangement yekuti hurumende iri kudira mari iyoyo ndiyo ichati zvaitwa navamangutya zvidzoka kumashure zvoita funda mutete.
Zvozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvichireva kuti inflation target vanga vakatargeta yekusvika 25% kusvika 30% muna December haizowaniki. Tinonga tiri pamusoro peiyoyo nekuti pachadirwa mari kuagriculture, pachadirwa mari kuconstruction, vanhu vachapiwa mari vachaenda pamusika mutema kutenga foreign currency rate yotiza kuita chimbwa mupengo.